Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kurume 9/2020. Magaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nasi vaItai Dzamara vasvitsa makore mashanu vatsakatika mushure mokupambwa. Sangano rePassenger Association of Zimbabwe rinoendesa gwaro rezvichemo kuparamende kuti motikari dzinotakura vanhu dziiswe michina yekuti dzisamanyisa. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi kwapera makore mashanu murwi kwedzoro dzevanhu uye vaitungamira sangano reOccupy Africa Unity Square vaItai Dzamara vapambwa masikati machena kuGlenora muHarare. Kusvika pari zvino havasati vazivikanwa kuti varipi. Pakabviswa vaivo mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe pachigaro nechisimba muna 2017, vakawanda vakafunga kuti nyaya iyi yazoferefetwa asi hapana kana chaitwa nehurumende zvosiya mhuri yavo iine ronda risiri kupora. Nemugovera mhuri iyi yakabatsira madzimai kuHighfields nezvinhu zvakasiyana-siyana senzira yekurangarira vaDzamara. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda.
Ndiri kushushikana zvikuru nekuti kutora kwamaita pava nemakore 5 napfuura iTai Dzamara achishaika asionepa asizi kuti ari kupi. Ndiri kushushikana zvikuru nekurwadziwa zvikuru nemamiriro ezvinhu ekuti hatisi kuona zvakanyatsa kuitwa nehurumende kuti itsvagiridze kuti itibatsire mhuri kuti iTai Dzamara awanise. Sezvaunoziva vakatopiwa mutongo neHigh Court yeZimbabwe kuti hurumende ngaiite zvese zvainogona kuita kuti ione kuti iTai Dzamara ari kupi chivharwa cheZimbabwe. Asi isu tiri kushurwadziwa zvikuru kuti tiri kuona kuti hurumende yedu haina zvizhinji zvainyatsoita mukutsvagiridza kuti mukomana uyu ari kupi.
Asika iyo hurumende iri kuti chiri kunetsa apa vamafunda inyaya yekuti hapana humbo hwakati tsvikiti hwekuti vakwanise kuferefeta nyaya kana kuti hwekuti ikwanise kuferefeta nyaya.
Hatibvo tagara tichizviziva kuti pese pese panongo hurumende yedu iite basa ine maobligations ekuita basa inotsvaga maexcuses kutora kwamaita ikoko. Mitemo yeZimbabwe unotaura constitution ino inoprovida kuti hurumende inofanira kunga ichichengetedza kana kuti inofanira kuita zvakakosha kuti vana vachengetedzwe, vana vayo vachengetedzwe. Kune mitemo iriko yenana African Commission on Human People's Rights. Kune mitemo United Nations Declaration iriko inotara zvinofanira kuitwa. Asi takazotora kwandaita hatina kuona zvakaitwa zvizhinji pane nyaya yaItai Dzamara. Takatoona kuti hurumende yatokangana nezvayo kana irida kutoti vaItai Dzamara vatokanganise nezvavo nemhuri yavo. Munhu ane wana akau, munhu ane mudzimai ari kushushikana, munhu ane vabereki vari kushushikana kau.
Idzo nyaya dzekuti vanhu vanotsakatika muZimbabwe umu dzakamirawo sei? Ndeyava Dzamara chete here dzamunomboonawo imi munorwira kodzero dzevanhu?
Vasimbiri vaItai Dzamara chete vakashaika vantu vakatsakatiswa. Tinozviziva kuti kubhurwa kune nyaya dziriko dzevanhu vakashaikwa. Zvatinoziva tese nyaya dzanaspoo Chizuze toziva kuti vakashaikwa, vanana Banyana toziva kuti vakashaikwa makore akapfuura. And kune zvatinoziva zvaiitika mazuva eradzukura hundi vanhu vaishaidisapiwa handiti nekurayiwa. Sezvamunoziva zvese kuti vona muzvaro Jestina mukoko chaivo chaivo vanakukoma andizoro manyere mutape wenhau uyu vana baba namaichimanzvawana vakasakuru Chiramba nikamukumanda kile yako na ijo waka disatisfied muna 2008 wasimewaziwa wakazuonekwa better on and no one was held accountable for that hapana haka batuwa kundi akalakapiwa mwoswa akalakapanishwa nenya ya kutuwa sinuswa kanaro asuna kuperira ya papo putuno ziziwa waka itika unakumata kenda mbaera la gura wapera kuna ube di masara ure kuna gwenyeti gura wapera abductions ya wangu waka itika gura wapera 2019 wanaozu kukunyuta na ozu wanema asa hapana haro kupuwa punishment ozu iliku kuonderesa impunity yoyo iliku kuonderesa kuti ma crimes enforced disappearance and abduction and those in Aramba chitika mikaweli baka
sema sangana anurugu ya kodzero dzevanhu pane zvarongwa here zvamunoziva nhasi kuti murangarire vadzamara
chandoziva ndechekuti ipopo pa weekend musomuso mugovera itaidza mara trust inayosanganisa nana Patson nemuna wake pane zvavakaita kuvaisiridzo kurangarira zuva irori kusha kwakaita idzamara and ndinoziva kuti masangano akaita sanana NGO forum pane zvavari kutoita pane zvavari kutoronga nazvo vari kutevera nyaya yekuti dai taiza mara awanika
mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vanoshandisa mabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe rinoti raendesa magwaro kuparamende kuti mutemo unoti motikari dzinotakura veruzhinji dziiswe michina inoita kuti motikari idzi dzisamanyisa ushandiswe. Mutungamiri wesangano iri vatafadzwa Goliath vanoti kana motikari dzikaiswa michina iyi zvichadzikisa uwandu hwevanhu vanofa mutsaona dzemumigwagwa.
Tanga vePassenger Association of Zimbabwe rakazvionera zvakakodzera kuendesa petition yatoti zvichemo zvedu isu mapassenger kuti murodum hamusina kunaka mhuri dzakawanda dziri kurasikirwa neupenyu tsaona dzakawanda dziri kuitika pasina chiri kuitwa takagara pasi takaona futi zvakare kuti tine mumwe mutemo wakasunaka West Festival Instrument 129 of 2015 uyo unotaura kushanda kwema speed limiters nema speed monitors. Muna anosarudza kuti anodai kushandisa ma speed monitor kana kuti ma speed limiters asi isu kuti zvinofanira kunge zvichigadziriswa zvichinzi munhu anoshandisa ma speed limiters nema speed monitors kuti taona dzive shoma tobvisa pakanzi kana pakati ma speed monitor kana kuti ma speed limiters ndo tobvisa pakanzi chero apo toisa kuti ma speed limiters nema speed monitors anofanira kushanda pamwe chete ndo pari kuda kugadziriswa kuti mutemo uyu ubva wanyatsoshanda. Ma speed limiters aako munyika ino kuti motikari dzinotakura vezhinji kana marori anokwanisa kunge achiiswa ma speed limiters yayo kuti tsaona dzidereri dziite shoma. Izvi zviri kushandiswa kunyika yeRwanda zvakare uko kune tsaona dzakaderera ne 60%. Izvi togona kutora muenzaniso iwoyu takaushandisa munyika yeZimbabwe tsaona dzedu dzakaderera. Tinoziva kuti tine zvakawanda zvinoda kunge zvichiitwa kugadzirwa kwemugwagwa kuwanisa zvishandiso kuVID nemapurisa mugwagwa inoda kuwandudzwa mugwagwa yedu yachembera zvikuru.
Zvimwe zvichemo zviri mugwaro renyu iri ndezvipi?
Mapurisa neVID zvinofanira kuwaniswa zvikwanisiro zvekushandisa pamugwagwa zvakafanana nemotikari dzokuronda vanhu nemotikari dzokuitawo mapatrol pamugwagwa apa. Saka ndozvinhu zvatiri kuchema kuti zvinge zvichinge zvichitarisiswa kuti upenyu hwevanhu hunokosha nekuti hurumende iyo pachayo inorasikirwa nevanoziva basa yogosara isina vanhu vanyatsoziva basa nekuda kwetsaona dziri kuitika idzodzi. Uye zvakare hurumende inoshandisa mari yakawanda kurapisa vanhu ivavava. Zvimwe zvinhu zvinoita kuti tidzokere kumashure zvikuru kana tsaona dzichinge dzaitika. Saka tinoda kugara takadzivirira tsaona.
Pane mhinduro yamati mapiwa here nenhengo dzeparamende kana kuti nehurumende uye ndiani wamakataura naye?
Kana tichende saku paramendi tinungu shito kune vano tambira tamba wachizo zifuza mbiri azire kuti pese patinenda kupatinisa mapetition tino ticha atugono gashiru wanevano wanubwa watotora ni nisu chakangu pao wano tambira magwarwe paramendi waka tigindira waka tivawatambira isusu chedu kungomirira kuti vatudze kuti vakaona tsamba yedu tozotizisa kuti zvichafamba sei sezvinoitwa muma petition azvire kuti tinobva tasvikonoona vakuru vacho variko avanenge vasitoriko vanenge vari vachitooma mabasa kana kuti vari kumwewo kwavanenge varitori asi ndinoda kungokuzivisa kuti petition yedu yakatosvika ndofunga takakurakidzei kuti taendesawo petition yakatodhindwawo ipapo isusu sesangano repassenger association of Zimbabwe hatisi kuzomira zvakare tichaedza kutaurawo nemamember of parliament vakazvimirirawo ndingangoti vamwe vatokwanisa kubata kumativi ese kuti vange vachikurukura nhau idzodzidzi
chii chamuri kuita iko zvino nenyaya iyi maakamirira mhinduro dzenyu
ticharamba tichienda kwese kwese tichipinda pese pese tichitaura nevanhu tichikudzidzisawo futi vanhu nekunaka kwakaita mumaspeed limiters tiri kutaurawo futi nemabus operators nekunaka kwakaitawo maspeed limiters iyayo tiri kupinda pese pese tichitaura nezvenyaya yekuderedza tsaona hatina kumbobvira tagara tizvozvi tiri kungopinda pese tichingotaura nenyaya yemaspeed limiters nyaya yekuderedza tsaona idzodzo kuti vanhu vagashire zvatiri kutaura izvozvo kuti vagozvitsigirawo pazvinenge zvava kutaurwa
mutungamiri wepassenger association of Zimbabwe vatafadzwa Goliat vari parunare kukadoma nestudio 7 vamwe vakuru muconfederation of African football vanoti varamba kuti Zimbabwe itambire mutambo wayo neAlgeria munyika mushure mekunge vati nhandare dzemunyika hadzina kukodzera izvi zviri kuuya apo vezifa vambenge varamba vachiedza kuti sangano renhabvu iri ridzoke munyika kuzoongorora nhandare yebaba fields zvekare vachiti vapedza zvakawanda zvanga zvichidiwa tabata mutungamiri wezifa vafelton kamambo tikatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei
takagara varambaka kuti havadi kuti titambire muzimbabwe nenyaya yemastadium edu but tine process yatiri kuita yekuedza kuapila saka vanhu vari kubata information mapismil kuti vakapindura somebody vanenge vaibata zviri zvisiri official voda kuti ndo position yavapo isu tichiri ne tarisiro yekuti maengagements atiri kuita necaf inokwanisa kuzotibvumira kuti titambe muno tichabuditsa an official position ezifa after tapedzerana necaf hatisi kuda kuti tichi pauya tsamba toti zvakati pauya tsamba toti zvakati because pane masamba ari kuchinjana macommunication
asika nemamiriro azvakaita vamwe vari kuti zvanga zviri nani kuti mofanotarisawo zvakare mberi kuti moenda kuzambia moenda kubotswana moenda kusouth africa muchitaurirana kudaro pane zvamuri kuita here kuti kana zvaramba munozoita sei
tine fallback plan yatina yekuti indeizoende kuti zvazorambisisa bhodhi ragara pasi toroita sei pane fallback plan iripo yekuti kana zvaramba maybe tinogona kudai but hatisi kuda kutanga kutarisa izvozvo tida kutambira muno muzimbabwe because kutambira mamwe dzimwe nyika kunotipa disadvantage for example traveling yekubva kualgeria tida kuenda kusouth africa hapana econnecting flight inoti kukwanisa kuti tisvike musi wa 27 saka tinenge taa kutosvika musi wa 28 mapreyers edu hakwanisi kuzorora nekuzotrena because game racho renge ichizotambawo sa 29
totarisawo imwe nyaya iri kunetsa kualgeria iyi ndeecoronavirus mambotaurawo here nekafu kuti zviri kufamba sei nekuti tiri kuona kuti kusenegal mitambo yebasketball yamira kunana France, kunana Italy, mwe mchambu yambo mire.
Takava nyerira ve CAF, kutikuwa tuku enda uku, loma mirira ukaita in terms of coronavirus. Paka wafatu wati chindira patamba iyo, wazita ito kumbira oti kana zaito ita, inichi yache postpone, kana otiko kutaga a neutral venue, isina kumbo reporta makesi zaaji.
Mutungamiri wezifa wa Felton Kamambo vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Chombo tarisa ziguma pepa na wanasi. Kuroniko rinoti makurukota anoona nezveutano munyika dzeSADC. Nasi arikuita musangano wechimbi chimbi muDar es Salaam kuTanzania kuti vakurukure pamusoro pechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. MuDaily News nengo dzesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions dzinonzi dzakaudzwa nengo dzavo kuti vakurumidze kuronga kuratidzira uye kusaenda kumabasa kana hurumende isina kugadzirisa mamiriro ezveupfumi munyika. MuHerald, Zimbabwe Republic Police iri kukurudzira veruzhinji kuti vavazivise kana vakaona mapurisa anoratidza kuve neupfumi husingaenderani nemihoro yavo. ZRP inoti iri kuedza kumisa uori mumapurisa ayo. Yasvika nguva muchirongwa yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadiko veStudio 7 isvedu yezvokwadi itatambura muno muZimbabwe chokwadi. Handinomboona nhamo yakadai. Izvi zvinoda kutaura direct kuna vamunangagwa. Nai vamunangagwa muneiteiko? Vamunangagwa musikuona here nhamo yatiri kuona mukati menyika ino? Munokanganwa here zvaibuda chero mumagwaro mumabhaibheri? Kwanga kuna madzisha akaita sana Faro nana Nebukadhinezari mambo veBhabhironi vanga vasinei nevanhu asi Mwari vakavaninipisa. Aiwa vamunangagwa, dzorai mwoyo wenyu mupe vana veZimbabwe kurarama. Haikona kungozviziva imi namatumbi enyu. Havo vachamisa nhasi vasina rugare mukati menyika ino. Nokuda kwenyu hurumende yeZimbabwe tinzwireiwo tsitsi, tofa nenzara mukati menyika ino. Asi imi muchidya muchiguta nemhuri dzenyu. Aiwa sei vachamisa vatondi vamunangagwa madhokutenda kwavo.
Kwazuvai vateereri veStudio 7. Ini ndonzi Climate Musai ndobva paBikita Masvingo Province. Taikumbirawo kuti hurumende kana kuti vaTrump vaise masanctions kuna energy mutori. Then kumbira futi rubatsiro rwese rwurikupuwa nyika yeZimbabwe kudai rubatsiro urwu rusingasvikiri kuhurumende, bcause hapana kana mari ikauya tinongoinzwa. Pane mari yakati yauya yapiwa hurumende, asi unoona kuti mari yacho haina kana chainotoshanda. Mafungiro andanga achitoita panyaya iyoyo zvaitori nani hazvo kuti mari idzodzo dzimwe dzacho dzipuwe hurumende yeSouth Africa ibatsire kana zvizvarwa zveZimbabwe zvirikutambura zviriko. I think zvikatovanani.
Vashamarari veStudio 7 kumatanonoka wande nerimwe timu rese. Mongoti vakadzi muripi, tiri pano ikunotaurawo mafungiro angu nokuonawo kwangu. Panyaya yamunangagwa yavaitaura nezvemapete, vachiti mapete, ndakabva hangu ndafunga kuti pandakanga ndimbori kumandevele uko pandakanga ndakaroorwa inini, ndakanzwa vakuru veko vachitaura vachiti panguva yekukura hundi tainzi tiri makokorochisi tichiurawa, chinzi vanhu vahama dzedu dzikaurawa dzichinzi makokorochisi mapete. Saka ndakutofunga izvozvi, ndakatofunga hangu vamunangagwa vakataura nenyaya yekuti mapete tichakuteverera tichikusungai.
ndoona sokuti tinogona futi kungoita imwe gurukura hundi futi yekuti vanenge vachiteverera vanhu veMDC vachitouraya vachitosunga nokuti zvinhu zvose mukada kutarisisa zvinotaurwa naamunangagwa zvinotosoitika. Paya paya vakataura vakati kwai tichakutevererai nemadhokuta ose tichakutevererai zvikatoitika tikatoona vana magombe vachitotorwa asi hapana kana chakambotaurika chakamboita kuti pane wakazosungwa kana kuti chii. Ike zvino zvemunyika muri kunetsa nenyaya yemashurugwi hapana kana ari kutora action iye ivo vamunangagwa anozviti ndini president but mashurugwa ari kungouraya vanhu zuva nezuva vanhu vachingopera takatarisa. Saka inangu kuona kwangu idimikira rakashandiswa navamunangagwa rokuti mapete asi vachitoreva vanhu nokuti takangobarwa mapete ariko bete chero kagesa zvakaita sechero kasuka ndiro mumba bete haritomboshayi kwichero imomba mavamunangagwa izvozvi tikatoenda tikatonositawo tinotomawana mapete bete haritomboshayi kunokuti rinenge richitotsvakawo chikafu. Saka itsumo nedimigira zvakaitwa namunangagwa zvokuti kwaiye tinenge tichakutevererai. Pane vanhu vavakatotageta izvozvi izvi vachida kuwana kuti tinenge tichitsvaga mapete mumba mutungamiriri werudzi unotsvaka bete zvakabva kuti idyai murivo nemapoteto ike zvino vava kumapete. Ha zvakaoma hazvo zvakaoma asi nyika yedu hakuna kwatinoenda. Ngatingwarire ipapo vana vezimbabwe tirege kungopembera tichisekerera nokuti zvinhu zvacho zvichatiurayisa.
Morning vashamari vestudio 7 ndinoitwa tafadzwa ndiri munomu rastenberg musouth africa. Ndachikumbirawo ndine chikumbiro zvamukanyi yakadiki diki. Chikumbiro changu ndechekuti hamukwanisewo here kuti wedzererawo maminitsi pachirongwa chedzechitendero apo. Nokumbirawo mungoti wedzerei maminitsi panyaya dzechitendero apo tinoti teererei chitendero musi wesande kudai. Chikumbirawo muti wedzerei kukumbirawo.
Masuva seko pastudio 7 pano ini ndinonzi Dennis kubva pakapa apo Dennis wekumabhera. Varume kana chidi kuona kuti zvinhu zvashata zvakadii mushure chemusha wekwedu kuzimbabwe nebhora harichatambirwi muzimbabwe kutaura kuti totally collapse yeeconomy totally collapse kutaura kuti hapana chinomboenjiwa nevakadzi inonzi international women's day hapana they have got nothing to enjoy like somebody said munhangirikiri munhau imomo madzamva kutaurwa idzi kuti hapana chekuenjoya because if you look at which thing stands in Zimbabwe kuti ndechipi chichakamira hapana zvachose. Saka vamwe vanhu havadi kuconsider ndichiti kuti tatadza iri toziva zvakadaro vanoenda mberi chibata vanhu vamasapota zvachamisa vachidii asi vanaitaidza mara vakanyangarika munyika muya hapana kana ukaitira nyaya yacho asi hazvina basa. Takati nguva yese nguva yemunhu umwe noumwe ichasvika nguva yemunhu umwe naumwe ichasvika. Everybody's time is coming because we are one from the city. Zvipi zvine nguva ichapfuura tatenda.
Mazwa pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera chedu kukupai mukana wekutaura zvamunofunga. Ehe madzimai nevasikana tinodawo kunzwa kwamuri. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga.
Vatereri veStudio 7 tinoziva kuti pane chirwere checoronavirus charura pasi rose uye chiri kuuraya vanhu vakawanda. Ko vanhu vangaite sei chaizvo kuzvidzivirira kutapurirwa chirwere ichi? Regai tinzwe mashoko anotevera kubva kuna Dr. Prosper Chonzi avo vanotungamira mabasa ezveutano mukanzuru yeHarare.
Chirwere checorona chinokonzerwa neatinoti mavhairasi. Mavhairasi agara arimo munyika achikonzera yatinoti flu. Asi mhando yeflu iyi yakati simbei inogona kuzoita nyumonia nekuti chirwere ichi chinenge chakati simbei. Chinokonzerwa nekuti munhu anenge akosora kana kuhotsira kota zvaanoburitsa paanohotsira mate aya anoburitsa anogona kunomhara panobatwawo nevamwe. Saka vamwe wakabata wobva wazobatirwa kumeso kwavo muromo muno kana maziso ndokuti chirwere chipinde munhu. Saka tiri kuti inonzi droplet infection. Saka kuti musachibate munofanira kugeza maoko chero nguva zvayo. Pese paona mukana, geza maoko. Nekuti chirwere mavirus hakwanisi kupona kana ari kunze kwemunhu. Tinokurudzira vanhu kuti vangodzidzirawo yatinoti COVID, kukosora kwakanaka. Munhu anokosora anobatawo muromo, mumwe anokosorera mahapwa, mumwe anokosorera mutishi kana mhengechete. Ndozvatinoda kuti munhu anga achiita.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviteshi zvezvitima kumaodzanyemba kweItaly zvakazara nezviuru nezviuru zvevanhu vari kuedza kubuda mumatunhu eLombardy neVeneto. Hurumende isati yavambidza vanhu kubuda kana kupinda munzvimbo idzi ichirwa nekumisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Parizvino chirwere ichi chauraya vanhu mazana matatu nemakumi matanhatu nevatanhatu muItaly. Chibvumirano chekumbomira kurwisana kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweSyria chichiri kuchengetedzwa. Chibvumirano ichi chakanyoreranwa pakati peTurkey iyo iri kutsigira vamwe varwi neRussia iyo iri kutsigira mauto eSyria. Turkey neRussia yakaita zvibvumirano zvizhinji zvokumbomira kurwa asi zvese hazvina kushanda. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbofufidza kuti vamirire bato reDemocratic Party musarudzo dzemutungamiri weAmerica amai Kamala Harris vazivisa kuti vave kutsigira vaJoe Biden mukukwikwidza kwavo kuti vamirire Democratic Party musarudzo dzichaitwa munambudzi. Pari zvino vaDonald Trump ndivo chete vanoratidza kuti vatange vachikwikwidza vachimirira bato reRepublican Party. Amai Harris vati vanoona sekuti vaBiden ndivo vakakwanisa kubudisa America mumadhaka mairi. Matunhu eIdaho, North Dakota, Michigan, Mississippi, Missouri neWashington ndivo achange achiita sarudzo yamaprimary mangwana chipiri. Amai Harris vave wechitanhatu pane avo vaimbokwikwidza vati kutsigira vaBiden. Vamwe vavo kutsigira vaBiden vanosanganisira vapita chema mkoma na choki vibes atiti mai se zvonguva yedu yapera rekati potarisa zvanga zviri munhau. Nhasi vaitaita mara vasvitsa makore mashanu vatsakatika mushure mokupambwa. Sangano rePassenger Association of Zimbabwe rinoendesa gwaro rezvichemo kuparamende kuti motikari dzinotakura vanhu dziiswe michina yekuti dzisamanyisa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Só com isso.